Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 26, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira vanomiswa pamberi pedare redzimhosva vachinzi vadzoke zvakare kudare mangwana.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika. Asi tichakurudzira zvakanyanya-nyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock. Vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna Mwari wenyu. Tinoziva kuti Mwari tikanamata vanopinzwa.
Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadzikamaibere vanopiwa mubayiro muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira nhasi vamiswa pamberi pedare redzimhosva muHarare vachipomerwa mhosva dzeuori zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro. Tichakupai nyaya iyi zvizere ichibva kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi munguva pfupi inotevera. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMovement for Democratic Change kana kuti MDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira vana veZimbabwe vari munyika nekunze kwenyika uye vanobva kumakereke akasiyana-siyana kuti vanamatire nyika uye kutsanya kwemazuva manomwe kubva musi wa29 chikunguru kusvika musi wa4 nyamavhuvhu vasati vafunga kutora matanho avangati akakosha mukugadzirisa matambudziko ari munyika. Mashoko avachamisa anouya panguva iyo bato ravo reMDC riri kuronga kutanga mangwana kuita misangano munyika yose richinzwa zvifungo zvevanhu nenyaya yemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nekuparurawo chirongwa charo cheReload. Ngatinzwei hurukuro yataita navachamisa.
Tinokumbirisa kuti vanhu vave pamwe chete tive nenguva kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Mazuva manomwe ekunamata, vamwe vachitsanya, vamwe vachidana Ishe, takasumudza maoko kuti Baba vari kumusoro kudenga vatibatsire, kutishingisa, kutipa uchenjeri, kutipa mwoyo wokuyanana nokuva nerudo, tipedze dambudziko riri munyika nokupedza kusanzisana nokupokana kuripo munyaya dzematongerwo enyika. Saka izvi tazvikurudzira kuti zvivandudze mwoyo yevanhu, zvivandudze pfungwa dzevazhinji, zvivandudze maonero nemanzwiro nemuono wokuti sei tabatana senyika tagadzirisa matambudziko anotinetsa. Ndosaka tataura mashoko aya kuti kubva musi weMonday vanhu vanenge vachinamata vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzavari mudzimba dzavo vachinamatira nyika. Asi tichakurudzirawo zvakanyanya-nyanya kusarudzwa kubva pana 1 o'clock kusvika 2 o'clock. Vanhu vanenge vachitora nguva yekuva nemunamato mukuru wokudana kuna Mwari wenyu. Tinoziva kuti Mwari tikanamata vanopinzwa. Tinoziva zvinogona kushanzisika nevazhinji kuti mukuru wematongerwo enyika akutaura nezvekuteura sei. Tinofanira kuziva kuti pakupedzisira kwazvo zvose muridzi wedu, mukuru wedu ndiMwari. hakuna hurumende ngamira kana Mwari vasina kutendera. Naizvozvo tinoda kuti Mwari vasimudze hurumende yavo munyika muno, vasimudze utungamiri hwavo munyika muno. Pasava nezita rebato kana zita remunhu ringasimudzwa, asi pasimudzwe zita raMwari.
Vachamisa, vamwe vanoti chakakosha inhaurirano munyika pane kuti vanhu vango tarisira kumunamato. Munoti
ko ini ndataura ndikati kunamata igaro ziva, munhu akasikwa naMwari anofanira kunamata Mwari wake. Asi tiri kuti tisati taita nhaurirano, tisati taita kurakidzira, tisati taita kana chinofanira kuitwa kuti zviende mberi, tinokumikidza nyika yedu kuna Mwari, tinokumikidza mabasa edu nenhano dzatichatora kuna Mwari. Ini semutungamiri ndo maonero angu. Vamwe vanoonawo zvakasiyana, asi semutungamiri ndine kodzero zvokuti kana ndine muono wejirafu kana kuti wetwiza unenge uchiona kumberi, tinofanira kugamuchira muono uyoyo, ndokumbira signal kubva kuna Mwari.
Tiri kunzwawo kuti bato renyu kutanga mangwana rine urongwa hwokupinda munyika yose muchisanganawo nevana veZimbabwe muchinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Zvii zvikuru zvamunotarisira kunzwa?
Tiri kusangana nemastructures takakopera kuti vatungamiriri kumadistricts, kumaprovince ngavaende kunosangana nevatungamiriri kumabranches nekumalower levels, munhu wese wemusangano nevazhinji vemuZimbabwe vasiri vemusangano, madzishe kusangana nevaDBC, kusangana nevadokta, koti vanoshanda mumarowa, madhomeni, kusangana nemabhizinesmen nevakuru vemakereke, vachinzwawo kuti vanozviona sei kuti chii chatingaita kupedza dambudziko, nekuti kazhinji zhinji kufamba kunotoda kuwirirana.
Tingaona here vana veZimbabwe vachizopinda mugwagwa kana kutora matanho zvichitevera kuunganidza kwamuri kuita pfungwa dzevanhu?
Hazvinoitwa, muchazozviona kana vanhu vawirirana, zvichiitwa murunyararo.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zvino todzoka kuna Thomas Chiripasi achitipa nyaya yekumiswa mudare redzimhosva kwaitwa gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika, amai Priska Mpfumira.
Amai Mpfumira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva nomwe dzekuita zveuori pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vaudza dare kuti amai Mpfumira vakakonzeresa kushayikwa kwemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuburikidza neuori hwavanonzi vakaita, kunyange hazvo vaReza vachiti imwe yemari iyi haisati yanyatsozivikanwa kuti yakafamba sei. VaReza vati komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiri pakati pekuferefeta kuti mari iyi yakafamba sei. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pavakapiwa motokari yechipiri nehurumende mushure mekunge vakambenge vaudza munyori mubazi rezvevashandi vangoni Masoka kuti vavatengere imwe motokari iyo yakatengwa vasati vazopiwa imwe nebazi rezvemari pakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi rimwe remagweta amai Mpfumira vachausi chinyama vaudza dare kuti hapana mhosva yakaparwa namai Mpfumira sezvo motokari dzese dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende uye vane kodzero dzekupiwa motokari mbiri segurukota rehurumende. VaReza vatiwa amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ibhadhare mari inodarika mamiriyoni mana kubhanga reMedbank iro rakanga rabhuroka vachiita izvo vachishandisa simba ravo zvisirizvo. Asi vachinyama vati hurumende yanga ichingokanda manhamba mumhepo pasina humbo hunosungirira amai Mpfumira. VaReza vatiwo amai Mpfumira vakakonzeresa kuti NASA ipinde muchirongwa chekuvaka dzimba kuchinhoi zvakaita kuti mari inodarika mamiriyoni 10 ibude muhomwe yeNASA mukati memazuva maviri. Zvichakadai vachinyama vasvitsa chikumbiro chekuti amai Mpfumira vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya idzi. Asi VaReza vaburitsa gwaro rinobva kuhofisi kwemuchuchisi mukuru wehurumende rinoita kuti musungwa agare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kana pane humbo hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva yakakurisa inokonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Mutongi wedare vamunamato Mutevedzi vabvuma kutambira zvataurwa navaReza vakati chasara ndechekuti patariswe kuti pane fungidziro inonwisa mvura here inoratidza kuti musungwa akapara mhosva kana kuti kwete, kuti vazotarisa kuti amai Mpfumira vangapiwe here mukana wekubhadhara mari yechibatiso. vamutevedzi vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana. Amai Mfumira vachirara muJerry. Amai Mfumira ndiwo munhu ane chinzvimbo chepamusorosoro muhurumende wekutanga kusungwa nemhosva dzeuori kubva pakagadzwa komisheni yeZaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Amai Mfumira ndoumwe wevakuru vakuru vakadomwa neboka revechidiki muZanu PF reYouth League kuti vakaita zveuori. Nekune rumwe rutivi, boka remadzimai mubato iri reWomen's League rakabudawo nechisungo chekuti vese vakadomwa panyaya dzeuori vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchairi wendege muAir Force of Zimbabwe Tashinga Musonza atongerwa kugara muJerry kwemakore makumi maviri mushure mekuwanikwa aine mhosva yekuuraya musikana wake muzvare Lucy Dube gore rapera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo mudare reHigh Court, mutongi wedare Justice Nokutula Moyo vati kunyange hazvo Musonza angangove aisada kumuuraya, kurova kwakaita mushakabvu kwaive kwakaipisisa zvikuru zvekuti aifanirwa kuziva kuti kuita kwakadaro kwaigona kuti munhu afe. Vati zvisinei nekuti hapana akanyatsoona zvizere kuti Musonza akarova sei muzvare Dhuve, mushure mekunzwa umbowo hwose hwakabuda mudare vagutsikana kuti Musonza akarova mufi zvakaipisisa izvo zvakazoita kuti afe. Justice Moyo vati vanhu vanenge vabatwa nemhosva sei akaparwa naMusonza vanotongerwa makore ari pakati pegumi nemakumi maviri nemashanu uye vaona zvakakodzera kupa mutongo wavapa. Vati mukutongwa kwenyaya iyi, Musonza akaratidza kuti aisave nemoyo unoratidza kuti aive neurombo nezvakaitika zvisinei nezvichemo zvaapa senzira yekuti anzwirwe tsitsi pamutongo waapiwa. Justice Moyo vati zvisinei nekuudzwa nevanhu vakasiyana-siyana kuti mufi aifanirwa kuendeswa kuchipatara, Musonza akatora nguva yake kuendesa mushakabvu kuchipatara nechikonzero chekuti aitya kuzobvunzurudzwa kuti chii chaive chaitika. Baba vemufi vaCodwell Dhuve vati hapana zvavangaite kunze kwekutambira zvabuda mudare, asi vati vachiri kurwadziwa zvikuru nemafiro akaita mwana wavo.
Chinogara changu ndisuwisa, ichi chagara chakandisuwisa upenyu hwangu hwese ndechekuti Lucy handichafi ndakamuona. Ava hama dzake dzatashinga, munhu akapuwa 20 years, it means kuti vanoenda vachinomuona, they will still have the satisfaction of seeing him. Hama yavo iri mhenyu, ini handichafi ndakaona Lucy ya futi, and after 20 years anenge achiri ipo chaizvo chaizvo. Yeah, saka the loss, you know, is mine.
Kwetara vamusonza vaCalvin Tundu vati sekuona kwavo dare rakatambira humbo husina kuti tsvikiti ukashandiswa kuroverera Musonza zvisiri izvo. Vati vapa chikumbiro kudare chekuti vabvumidzwe kukwidza nyaya yavo kudare repamusorosoro reSupreme Court, vachiti kunyange chikumbiro ichi chikasatambirwa vachangokwira kudare iri nechikumbiro chekuti mutongo wapiwa Musonza udzikiswe.
After convict anopuwa sentence yake ta apply for leave yekuti tiwa pile ku Supreme Court. So kana vakaibvumira, it means kuti tetakuisa apiwe yedu ku Supreme Court, but vakairamba still tine option yekuenda ku Supreme Court kunoita another application for leave to appeal. Machansi edu ari very high sekutaura kwatatichiita even court, pana magaps akawanda akasiwa nestate, so tinoona kuti ma high prospects of success.
Mune imwewo nyaya, mutevedzeri wameya weBulawayo vatinashe Kambarami pamwe nemumwe wemakanzura eBulawayo vaSilas Chigora vakadeedzwa nezuro nemapurisa epaBulawayo Central Police Station kuti vape uchapupu hwavo pamhirizhonga yakaitika pamahofisi ekanzuru paCity Hall munguva pfupi yapfuura. Vaviri ava vakasungwa ndokuzoregedzwa mushure memhirizhonga iyi zvichitevera kuedza kupa kwavo gwaro rekumbomisa basa munyori weguta vaChristopher Dhuve. Vakambarami vabvuma kuStudio 7 kuti vaDhuve vakavakwirira kudare reHigh Court vachivati vakavakanganisa basa nekuda kuvapa tsamba iyi zviri kunze kwemutemo, uye vati vachamirira kunzwa kuti dare rinoti kudii panyaya iyi.
Ndakareceive mapepers akabva kuHigh Court. Town clerk vaDhuve vakaenda kuHigh Court vakanomangara kuti ndikuvatadzisa kunge vari pabasa kam vakafaila mapepers avo. Ndakaseiva nemapepers wa sezvo iri nyaya enda kumakoti matare emhosva achatonga achitarisawo kuti mutemo yakatedzerwa here nepapi pakakanganiswa mutemo. Saka ndopane nyaya izvezvi, it's before the courts and the matare edzimhosva achatipawo direction kuti inofanira ngechigadziriswa sei nyaya. iyoyo.
Vakambarami vatiwo makanzuro ari kuzenderera mberi nechisungo chavakapiwa nebato ravo reMDC chekuti vaferefete vaDube. Zvichakadaro, mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro kuLupane mangwana. Sachigaro weMDC Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 parunhare kuti vakagadzirira zvakakwana musangano uyu vakatiwo uri kuitwa senzira yekubatsira kutsvagira nhengo yavo vaDalumuzi Kumalo rutsigiro pasarudzo yemumiriri weLupane East ichaitwa musi wa 3 mwedzi unouya. Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya kwaMaistembile Gumbo veZANU PF uye chichakwikwidzwa nevanhu vanomwe vanosanganisira vaDalumuzi Kumalo navambongeni Dube veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mune imwewo nyaya, magweta ava Paddington Japa Japa anoti ari kupikisa mutongo wavakapiwa wekugara mujere kwemakore maviri. Svondo rapera, dare ramagistrate rakawana vaJapa Japa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga pamusoro pezvakabuda musarudzo dza 2018 rikavatongera kugara mujeri kwemakore matatu. Asi gore rimwe chete rakazosendekwa parutivi. Mutongo uyu uri kushorwa nebato reMDC ichiti ndewekuda kushungurudza nhengo dzaro. Rimwe remagweta vaJapa Japa vaSimon Simango vaudza ntungamiri Nkomo Studio 7 kuti vachasvitsa magwaro avo ekupikisa mutongo uyu kudare nemusi wemuvhuro.
VaJapa Japa hatina kufara zvedu nemutongo wavo vakawana nekubatwa nemhosva kwavakaita. So saka naizvozvo tiri kutarisira kuti nemusi wemuvhuro wevhiki iyo ino titange tichifaila apiwo yedu, sezvo tofarwa kunge tichifaila mukati nemavhiki maviri kana 14 days. Mushure mekunge tafaila apiwo yedu tichazonge takuchienda kudare repamusoro reHigh Court tichiapplya for bail kuti vafanoburitswa apo pachange pachitongwa kana kuongororwa kweapiwo yavo.
Pari zvino vari kujere ripi?
Pari zvino vaJapa Japa vari kuchikurubi.
Munombovashanyira here kuchikurubi kwacho ikoko?
Ya, vaJapa Japa kuvashanyira tinovashanyira, but ndakangoenda kunovaona musi mumwe chete for now because izvo zvino handisi muHarare, but kune mamwe malawyers vari kuenda as well vatinovaona vatinobata navo.
Iri kuvabata sei nyaya yekuvharirwa kwavo?
VaJapa Japa zvakatovashamisa kunyange pavapiwa mutongo. Inyaya yekuti hapana angaine tarisiro yekuti nemhosva yavari kutarisana nayo yaiita kuti vange vachiendeswa kujeri. Zvichitevera nyaya yakaitika pana vatendai diti nekuti kutongwa kwavaJapa Japa kana kuti mhosva yavaipesedzerwa ndiyo inova almost the same case yaipesedzerwa vatendai diti kuti vane vhidhiyo yavakarekodwa ikadhaunirodwa nematikitifa. Pakadhaunirodwa vhidhiyo iyoyo yavatendai diti ndo pakadhaunirodwa zvekare vhidhiyo iri kunzi ndo yavaJapa Japa yavakaadhiresa majournalist nemapurisa kana kuti matikitifa mamwe chetewo akaita mhosva yavatendai diti. Saka chino chakanyanya kubata vaJapa Japa ndechekuti vatendai diti vakanzi vabhadhare faini ye 200 RTGF dollar yamunoziva kuti vakazonobhadhara ari ma5 cents kana kuti mazukwa. Asi vaJapa Japa almost the same case vari kunzi ivo vaseve sentence kana kuti mutongo wekugara mujere kwemakore maviri. Saka zvakavabata zvakanyanya nekuti tese haisiyowo mutongo watanga tichitarisira kuti vaJapa Japa vachange vachipiwa.
Gweta rava Paddington Japa Japa vaSimon Simango vachitaura parunhare nantungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vafa muNigeria uye vamwe vanhu vakawanda vakuvara mhirizhonga yakonzerwa nechikwata cheBoko Haram, icho chaparadza kamba iri kugara vanhu vakatiza misha yavo kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Mazana nemazana evanhu vemuSouth Africa varangarira muimbi aive nemukurumbira uye achizivikanwa nekushora rusaru raganda rwaive munyika iyi, Johnny Clegg, Uyo akashaya ava nemakore makumi matanhatu nematanhatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara kwemakore mana. Masangano ekuAmerica eInternational Republican Institute neNational Democratic Institute ayo akaongorora sarudzo gore rapfuura anoti kunyange hazvo paine shanduko yave kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwemutemo zvichitevera sarudzo idzi, pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuti shanduko iyi itambirwe nemapato ese neveruzhinji munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanya munyika kwemazuva mashanu kuzoongorora kuti ndezvipi zvaitwa nehurumende kubvira paitwa sarudzo idzi, vaitungamira chikwata ichi cheZimbabwe International Election Observer Mission, Ambassador Johnny Carson, vati zvinofadza kuti pane zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa zvinhu zvavakati zvigadziriswe kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. VaCarson vati zvinofadza kuti hurumende neparamende zviri kutora matanho ekusandura mitemo yesarudzo, mitemo yekutapwa kwenhau pamwe nemimwe iyo yakanzi nenyika nemasangano akawanda inokanganisa kufambiswa kwesarudzo zvakanaka. Mitemo iyi inosanganisira Public Order and Security Act neAccess to Information and Protection of Privacy Act. Vatiwo vanofara kuti mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vavavimbisa kuti paramende ichatungamidza kusandurwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, asi vati zvose izvi zvinofanira kuitwa pachinzikwa pfungwa dzemapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira pamwe neveruzhinji sezvo paine chichemo chekuti izvi hazvisi kuitika.
The delegation heard reports of low levels of trust in government.
Takanzwa kuti vanhu vakawanda havavimbi nehurumende nemapazi ayo nekuti hainzwe pfungwa dzeveruzhinji uye inoshungurudza mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira. Huori kusabuda pachena nemaererano nemashandisiro emari yehurumende, kushaya simba kwemari, kushaikwa kwemafuta emotokari, chikafu nemishonga ndezvimwe zviri kuita kuti vanhu vasavimbe nehurumende, uye zvinoita kuti vanhu vasaone zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende kubva pasarudzo dza 2018.
Vatiwo hurumende inofanira kusandura mitemo inoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji nemashandiro emauto kuti vanhu vakwanise kuwana kodzero dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika dzakaita sekuungana pavanoda, kutaura zvavanoda pamwe nekuzvishandira. Vaendera mberi vachiti mauto haafaniri kushandisa chisimba mukumisa vanhu vanenge vachiratidzira, uye kuti masangano akazvimirira, mapato anopikisa nevanhuwo zvavo vanofanira kubvumidzwa kuratidzira uye kuti vaite izvi murunyararo. VaCarson vati izvi zvinofanira kuitwa nekukasika, uye vanoona sekuti kana izvi zvikaitwa Zimbabwe inogona kuita sarudzo dzakachena, izvo zvinounza utongi hwechekerere. Vatiwo hurumende inofanira kutevedza zvakataurwa nemasangano emuno neekunze akaongorora sarudzo idzi akaita seSouthern African Development Community neAfrican Union vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vachenesani ndungwaka vanoti vanobvumirana nemaonero echikwata chavaCarson ekuti munhu wese weZimbabwe anofanira kuve nechekuita neshanduko iri kuitika munyika.
Asi tofanira kuziva kuti right direction inodeterminwa nepesi yekuti isusu maZimbabweans tikuda nyika yakaita sei. Hazvibatsire kutiti right direction vanhu vachisungwa uku kuchinzi kuri kureforma process. Hazvibatsire kutiti right direction mamapato ematongerwo enyika asiri kushedzwawo muprocess. Saka andirambe kuti kune right direction, but right direction inogona kupamidzirwa ka inogona kuita nani kupfuura zvatiri. Iye zvine izvi hatina yatingati benchmark kuti isusu mareforms edu anofarwa kusvika gore ripi.
Hurumende yakatoumba komiti mapazi ayo edare makurukota kana kuti Committee for Political and Electoral Reforms, iyo iri kutungamira basa rekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nesarudzo. Komiti iyi inotungamirirwa negurukota rezvemitemo neparamende vaZiyambi Ziyambi. VaCarson ava vakambo vemutevedzeri wemukuru anoona nezvenyaya dzemuAfrica mubazi reAmerica rekuryidzana nedzimwe nyika vakapinda munyika nechikwata chavo mazuva mashanu apfuura vakasangana nemakurukota ehurumende, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemakomisheni akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
M Mumwe wevaive muchirongwa cheMandela Washington Fellowship muna 2017 vadzikamai bere vakapiwa nezuro mubairo weYoung Leaders Award nesangano rePresidential Precinct iro rinosimudzira vechidiki vanoita mabasa ekurwira kodzero dzevanhu. Vabere avanoshanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum muZimbabwe vari muWashington pari zvino. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navo pamusoro pemubayiro wavo.
Ndakakashikamadzwa zvikuru nekuti hazvisi zvinhu zvandanga ndakatarira, ndakatarisira. Unongoziyawo kana tiri kwedu kumusha uko tee tingozviitirawo basa redu takanyarara. Saka ndakatozokashikamadzwa kuona kuti tikubasika zvekuduku twatinenge tichiita uku. Vane vari mhiri kwemakunga vaona kuti basa rakakosha, saka ndakabva kuzadzwa nemufaro mukuru.
Zvinorevei kwamuri imi semuwewe vechidiki kuonawo kuti kune masangano ari kunoku kuAmerica ari kutarisa mabasa amunoita kuZimbabwe?
Ndinoona iri kurudziro.
Chii chakaita kuti vasarudze imi kuitira kuti vakupei awadi?
Tsamba yavakandinyorera ivo vakati basa randiri kuita neNational Transition Justice rekukurudzira kuti Zimbabwe iise chirongwa chetransitional justice pamberi nekuunganidza masangano akazvimirira ega nevanhu vakashungurudzwa makakatanwa.
Amunodzikera kuZimbabwe muchange muchiitei kuitira kuti vanhu vanyatsoona kuti aiwa vabere vakapiwa award asi ndizvo zvavakapirwa award yacho?
Ini ndinotarisira kuzokera kuZimbabwe anofanira mberi nebasa randinoita ndiri mupokeri wezvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum. Pakati pezvirongwa zveZimbabwe Human Rights NGO Forum chirongwa chenu chetransitional justice chinofambira mberi.
Mune mazwi maviri matatu here ekukandira vechidiki vari kuuya vari kunoku vari pachirongwa cheMandela Washington nezvirozvo?
Mazwi angu ndeekungoti iwo mangwana reAfrica rino rakakosha kuti murambe muchishingirira kuti kunyange nepaduku pamunoita ipapo munondifambisa mberi.
Vadzikamai bere vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vachitaura naMike wewe Studio 7 vari muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika.
Mukutaurona tonderai warandiri kufuna ndiri muHarare.
Taurai tinzwe makadii muHararo?
Ngodaro nhamo ndiye kushaya bhondi rachirurira takanzi tishandise.
Saka munozvigona sei pamunomuka zuva nezuva, muri kuzvifambisa sei?
Hanzvadzi yangu kaa zvinhu zvakaoma. Inyesi kuti iwo wane chekufambisa unenge uchitoda mari. Wozi mumakombi makomita dzatinofamba nawo anenge achitoda iro hard cash. Zvana epo cash hazvishandi, zvana swipe hazvishandi. Paunenge uchitoda hard cash kuti uiwane kubhengi kwacho hakuna. Pamaeco cash uchadya 40%.
Zvinhu zvacho zvatanga kushata vaakumhanya kunosungana unzani minisa nhinga asungwa nenyaya yecorruption yodii zvekuvhakana zvega zvega ravhava meso kuti maZimbabwe dzisaoni. Hakuna trial inoitwa yemunhu iye anenge asungwa nezvitoka zvapisina mupfumbira akunzi asungwa nenyaya corruption kuda kuti tisaone. Ana Chombo akasungwa 2017 asi hapana kana trial date yati anayo.
Saka zvamira zvakadaro imi munofunga kuti poitwa sei?
Inini semaonero andanga ndichitoita hangu adai vanga vagona kuti adai takaramba tichishandisa motokari zvinhu zvanga zvitori nani. Wozi mabhondi acho tichinzi mabhengi kwacho hakuna.
Muta kana Wilfred Chipere ndiri muHarare. Ikuvadza ndosaka monzwa tochikutsvagai tichifona tichitaura kudai. Tiri kuti isusu pakutanga pakufamba chapo chaipo mafuta ekufambisa emota ikukwira fuel vachingokwidza vakwidza unokwidziwa vatosvika papamba onzi ndo hatisina tavatombomiwa tipuwa chiite sei tikwidze vakwidza kwacho woti nhanzi tinobhadhara tione vanokudza kuti kuda keshi keshi hapana. Vanogona kuudza kuti tiri kuda swipe chete ivo keshi haisi kuita oshayanza kuti odii woita payment yako changashandisa kubhadhara nacho chii mari yacho.
Tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vanomiswa pamberi pedare vachinzi vadzoke zvakare kudare mangwana. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vokurudzira vanhu kuti vanamatire nyika kwemazuva manomwe. Tava tashuka kumagumu chirongwa chedu anokoone kai. Ndini chonga kandemi rindokusia mina Standikile Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.